Chekutanga ndoda kutenda vagari vemudhikiti anekusapinda mumishonga inove inokuwadza yatogara tichiziva kuti kana vanhu vava kupinda musarudzo dzakafanana naidzodzi kunopisirana wadzimba vanhu vanorovana vamwe vachitosvika pakuurayana. Asi ndinoda kuti vanhu vekudhikita vati kurei, asi chandinonyanya kushora zvikuru muongororo yatakaita ndeyekuti vagari vemudhikiti vanhu vanoda runyararo. Vanobva kunze atingati mapoliticians ndivo vanouya vachida kuzokanda mbudzi yeruverengo munzvimbo yakafanana nedhikita kuti vanhu vazopedzisira vavhota vasina kusununguka.
Totarisawo gadziriro kudivi reZimbabwe Electoral Commission, makagutsikana here nekugadzirira kwayanga yakaita?
Ndinoda kukorokotedza zvakare komisheni inoita nezvesarudzo yezeti kuti hapana dambudziko ratakanyanya kuona mapolitisians vese atakasvika anga achinyatsoshanda zvakanaka. Takangotionei chatinofungira kuti tiigona kuzodawo ndisinzwisise tsananguro ndeyezvekuti pamunosvika muchitaurawona na presiding officer muchida kuzonzwawo kuti apa pari kufambawo sei. Mapresiding officers vamwewo vanga vasina kusungunuka kutaura nemaobservers vanga vachitotaura kutoti havana kupiwa yatingati order kana kuti instruction yekuti vazenge vachitipa information yekuti munofunga kuti pavhotawo vanhu vangani mubhuku mei mune vanhu vagani vakarejesa.